Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri nyamafufu 30 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reHuman Rights Watch rokurudzira SADC kuti itore matanho akasimba mukuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa nenyika 15 dziri mugungano iri. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanosangana neutungamiri hwesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vachizeya matambudziko akatarisana nenyika.
Ndinoda kuti ndizoratidza vanhu kuti ndakamira nevanhu varombo, vanhu vari kushutika. Handisi kuda kuti kana kuti tiuya tizofara kana kuuya kuzoimba. Harisi zuva rekuimba, izuva rekuti tiri kutaura zvenhamo dzedu dziri kuitika kumusha.
Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo anoti achabatana nevamwe vana veZimbabwe vachanoratidzira mwedzi unouya kuNew York pachatanga musangano weUnited Nations uyo uri kutarisirwa kupindwawo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica riri kukurudzira sangano reSADC kuti ritore matanho akasimba mukuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa nenyika 15 dziri mugungano iri. Mashoko eHuman Rights Watch aya anouya panguva yomusangano weSADC Summit uri kupindwa nevatungamiri venyika dzemugungano iri watanga nhasi kuSwaziland. Musangano weSADC uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekushandisa zviwanikwa munyaya dzebudiriro kana kuti resource mobilization for investment in sustainable energy infrastructure for an inclusive SADC industrialization for the prosperity of the region. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakasvika kumusangano uyu nezuro. Mambo Muswati vechitatu ndo vari kuzotora chigaro chekuva sachigaro weSADC kubva kumutungamiri weBotswana vaIan Khama. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaRike Mukonza nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Chokwadi chokwadi nandione sekuti sangano reSADC ringatore matanho ekuti nhengo dzaro dziri kupomerwa mhosva dzekutora kodzero dzevanhu dzisabate vanhu vadzo nenzira idzodzo. Ndinodaro nekuti SADC maonero angu isangano rakangobatana vanhu vanenge vanongobhabhadzirana havanyanyise kutarisa nyaya sezvadzinofanira kunge dziri. Tine mienzaniso yakawanda yekuti nyaya dzaiunzwa kuSADC dzichitarisirwa kuti SADC ritore madanho, asi SADC haina matanho ayakatora. Saka ndoona sekuti rinongova sangano rekungoti vakuru vanoenda kuonosangana vobhabhadzirana vodzoka zvavo kumisha kwavo.
Ko, takatarisawo nyika yeZimbabwe senhengo yeSADC ine zvaingateererawo here kubva mugwaro ranyorwa neHuman Rights Watch?
Zimbabwe haina zvaingateerere. Hurumende yedu hurumende inenge ine nhini chaidzo. Kunyangwe SADC dai yanga ichida kutaura, kunyangwe dai yataura sei, handifungi kuti hurumende yeZimbabwe iyi hurumende inoteerera, kunyanya-nyanya kana zvezvunhu zvaisingawirirani nazvo. Ndinoona sekuti chimwe chezvikonzero chinoita kuti Zimbabwe iite seisingateereri SADC inyaya yekuti mukatarisa mutungamiri ari muZimbabwe, mutungamiri agarisa musangano iri. ndovamwe vanhu vatingatoti vakatobva nesangano iri kwekutanga tanga chaiko nanhasi achingoripo. Saka vamwe vatungamiri varipo vatungamiri vekuti vanenge vachitoremekedzawo vachitotiwo kune mutungamiri weZimbabwe sekuru. Saka izvo zvinoita kuti vasanyanyotererwe nehurumende yeZimbabwe inotungamirwa navaRobert Mugabe.
Nyanzvi munyadza zvematongerwo enyika vareki Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology kuPolokwane vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Vamwe vanhu vanodarika 10 nevaviri vakasungwa musi wechitatu nechishanu pakaratidzira vanopikisa muHarare vamiswa zvakare pamberi pedare. Vamwe vavo vakakuvara zvakaipisisa vachiti vakarohwa vari muusungwa. Gweta ravasungwa ava vaJeremiah Bhamu vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vati vamwe vapinda mudare raMagistrate vakakuvadzwa musoro uye vamwe vaine mabandeji. Mumwe mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe, Gift Siziva, anonzi asi kukwanisa kushandisa maoko ake ose uye zviri kufungidzirwa kuti akatyorwa mabhonzo. Vanhu vanodarika makumi masere vakasungwa, vakatanga kumiswa pamberi pedare Mugovera, Muvhuro, vamwe vachizomiswa nechipiri. Mumwe mutori wenhau James Jemwa aripowo pavanhu vakasungwa uye vamiswawo pamberi pedare ava. Gweta ravaJemwa vaHarrison Nkomo vati nhasi vanga vachibvunzurudza mupurisa akasunga Jemwa. Sangano reCommunity to Protect Journalists rashora zvikuru kusungwa kwaJemwa uye rati hurumende iri kuramba ichityora kodzero dzevatori venhau nekuvasunga pamwe nekuvarova. Zvichakadaro, masangano akaita seTajamuka seSijikile ari kukurudzira vanhu kuti vasaende kumabasa mangwana. Izvi zvinonzi hazvisi kutambirwa zvakanaka nehurumende iri kuti vanhu ava vari kufurirwa nenyika dzakaita seAmerica neFrance. Zvichakadaro, mumwe mudzimai akarohwa panze pedare reMagistrate nemusi wechishanu muHarare ainge akapfeka dhirezi dzvuku aine mifananidzo iri kubuda pamadande mutande akaita seFacebook neWhatsApp anonzi amai Lilian Mashumba. Nhasi ashanyirwa nemutungamiri webato rinopikisa reMDCT vamogentsvangirai. Amai Mashumba vane makore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ini ndakangogara mufunge ndakagara ndisingatombozive kuti zvinhu zvandichasanganidzana nazvo. Takamirira kuti order nekuti zvakanga zvanzi tinozoitinda ikoko na 11 o'clock. Saka chakazoitika ndechekuti before 11 vandatsvaga pekugara ndokandagara zvangu. Ndakangoishamisa ndichitosvikwa nebhutsu ndakarohwa bhutsu nhatu ndatopfugama ndichisimudza maoko angu kusarinda kuti vaona kuti handina chandina sendakangogara. Ndobva vatanga kundirova. Ndakabvunza kuti ko muri kundiroverei. Tikanzi izvo muchatofa ndinokuurayai panapa. Ndivandatishandiswa kuti ko ndinourayiwa kuti ndaita sei kukanzi makagarirei panapa. Ndaripa ndikati musandirove ndiri murwere. Tatiemano ndinomwa mapirisi ndiri munhu weshuga ndine BP. Saka muri kundiroverei. Haana kumbozviteerera izvozvo. Ndipa akandipika bhutsu tiri ndikazondireva nechibhatani chirikumusana.
Imi mama enda kudare redzimhosva kunoitei?
Zvakaitika ndezvekuti inini kubuda kwandakaitaka ndakabuda kuri kuitwa machi. Saka pamachi pacho ipapo mapepa akanga akatonyorwa munzi yagirandi kwayabvumirwa. Isi mhanda kufungidzirwa kuti pamwe ndo zviripo. Ndopatakasvika ipapo zvikanzi izvo aiwa haina ichiri mukoti nyaya. Saka ende akangoenda kunogara zvangu pakoti plasi ndaandatonepe ndichida kutotiregedzai ndizoruve ndiende hangu kumba.
Makakuvara here zvichitevera chiitiko ichi?
Ndakakuvadzwa kumusana uku kwakatosviba. Ndakarohwa nebhatani stiki nekumagaro uku kwakatosviba futi zvekutoti ndakatozonorapwa kuCSU ndokwandakazoenda kunorapa. Izvozvizvi nanhasi imwe nzeve yangu izvozvizvi haisi kutonyatsonzwa zvekuti ndatone 3 days ndope ndazonzwisisa kuti nzeve yangu imwe yekuraiti uku kwandakarohwa kusaidi kwandakarohwa kwacho ikoko haisi kunyatsonzwa.
Zvamira zvakadai muchawanikwa muchiramba muchiita zvekuratidzira here?
Mwanangu inini zvangu ka ndichafira mustriti imomo vachatoponda ende handisi kutombozorora. Iyezvi ndikutomirira kuti pakangotangiswa kutoita ndichatotanga ndiri ikoko nekuti chekumirira chacho hapana. Iye zvinezvi vamwe fanika zvakafana neni murume wangu iyozvizvi akatofa. Akarohwa kuti tiri tese 2003 akazofa 2005. Pandakasiyirwa ndiri ipapo izvozvo hapana kana pekutotangira mwanangu zvekuti upenyu hwacho chero chero ini handisi kutombouda ini handisi kutoda kutombonzwa chinhu chinonzi zanupf kana Mugabe.
Amai Lilian Mashumba, mumwe wemudzimai akarohwa nemapurisa muHarare nemusi wechishanu pakuratidzira kwakaitika muHarare, vachitaura parunare kuchitungwizira naMavlas Muhlanganya weStudio 7. Mutungamiri weMDCT vamogentsvangirai nemusi wechina chapfuura vakasangana nevamwe veutungamiri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vakazeya matambudziko akatarisana nenyika. Mutauriri wavatsvangirai valokutambori nyoka vatenda kuti vatsvangirai vakasangana nevakarwa hondo yerusununguko ava vakatungamirirwa nemunyori mukuru wesangano iri vaVictor Matema Danda. Vatambori nyoka vanoti nemamiriro akaita zvino munyika havaoni paine chakaipa kuti vana veZimbabwe varowane masoro pamatambudziko akatarisana nemhuri yeZimbabwe. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Haiwa, ndinofunga ruzhinji rweZimbabwe rwese runoziva kunetseka nekutambura kwaita vana veZimbabwe. Vanhu vese vari kutambura vari kunonga svosve nemuromo. Asi chaitika ndechekuti vana veZimbabwe vaakuungana vachikurukura vachiona kuti vakagadzirise nyika yavo sei. Saka pane kuungana atingati pachinhu convention dziri kuitika pakati pemapoka akasiyana siyana. Saka imomo mukusangana nekuda kutaura tingaite sei kuti nyika yedu ifambe zvakanaka. Ndoo musangano wakaitwa navatsvangirai nevatungamiri vemawar veterans. Unonyatsoona kuti zvaakuitika kuti vakarwira hondo kare vari kurwira hondo yezvino vakwanisa kutaura vachiona kuti tingaite chivinga yedu mberi sei. Chekusangana wakaita vatsvangirai vanhu vamwe vemawar veterans vari kurwira hondo iko zvino nevamwe vakarwa hondo kare vachisangana vachitaurasa kuti hona ikasvika nyika yedu tingaendese mberi sei. Saka yes, makare ndiwo veterans nemafoma waveterans vari kusangana vachiisa musoro pamwe chete sezvakaitika musi wechina zvimbo rakapera rakasangana vatsvangirai nevarwi vehondo yesungu.
Kune vakawanda vari kushamisika nechiitiko ichi vatambori nyoka kuti ukama hwakanga humboripo pakati pavatsvangirai neboka revakarwa hondo shuwa vanhu vangasangana here, chii chashanduka?
Chashanduka ndechekuti nyika payatisvitsa, nyika payatisvitsa yakuita kuti vana veZimbabwe vaungane vakwanise kushanda pamwe chete. Chaakuitika ndechekuti vari kudya nekuba vaungana kona yavo vega, asi vari kuenda vachiita vashoma pazuva nezuva. Vazhinji vari kuenda vachienda kusaidi kune vana veZimbabwe. Saka tinofanira kuti mawar veterans auya kune vana veZimbabwe zveshuwa shuwa varatidza kuti varwi verusununguko vakarwira nyika ino. Saka kuri kusara vashoma pazuva nezuva, vamwe vachitiza ikoko kuri kubiwa vachivazhinje nevana veZimbabwe. Saka tinofanira kuti vana veZimbabwe vari kuenda vachiungana vachishanda pamwe chete kuti nyika yavo ifambire mberi.
Zvii zvakasungwa pamusangano uyu vatambori nyoka?
Ndingade kupinda zvangu muditeure kuti chii chakataurika pamusangano, asi ndinofunga zvakangokosha kuti mhuri yeZimbabwe izvozvo vatsvangirai nemawar veterans vakwanisa kusangana vakwanisa kutaura nezvenyika yedu yeZimbabwe tese yatine zvoida maningi kuti ingaifambire mberi sei. Saka nyaya yekuri kurwadza payanga iri nyaya yeZimbabwe nekuti chii chatingaite waro kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka.
Vanga vari mutauriri wavamogentsvangirai mutungamiri weMDCT valokutambori nyoka vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata vamatema danda kanavo vamwe vesangano ravo kuti tinzwe divi ravo pamusangano uyu. Komiti yeParamende inoona nezveutano inoti iri kushushikana nenyaya yekuti hurumende iri kutora nguva yakareba isati yavandudza mutemo wePublic Health Act, izvo zvave kuita kuti hurumende itadze kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzezveutano. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wange wakarongwa nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, sachigaro wekomiti Dr. Ruth Labode veMDC vati mutemo uripo wave nemakore anodarika makumi mapfumbamwe, uye pave nemakore ava kusvika makumi maviri hurumende ichingoti ichauvandudza. Pamusangano uyu munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vaudza nhengo dzekomiti kuti hurumende inoda chose kuvandudza mutemo uyu kuti uenderane nezviri kuitika panguva ino, uye bhiri racho rave kubazi regweta guru rehurumende kana kuti Attorney General. Asi Dr. Labode vati hurumende yatora nguva yakareba isati yavandudza mutemo uyu, nekudaro komiti yavo yatora danho rekukoka gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa, gweta guru rehurumende vaPrince Machaya pamwe nemutevedzeri wemutungamiri wenyika, zvakare vari gurukota rezvemutemo vaEmerson Munangagwa kuti vazotsanangura kuti sei hurumende iri kudya manonoko.
Izvozvo tafunga kuti tombotaura nevanhu vekuministri yedu rapara renyato. Tova taenda kuna attorney general. Tova taenda kuna wamnangagwa say minister of justice and the leader of government a business in parliament. Kuti vambo tipushira onyaya iyi.
Dr. Labote vanoti mutemo we Public Health Act semamirira wakaita pari zvino haubvumidze kuti varape vape vanhu vari pasi pemakore gumi nemasere mapiritsi ekuronga mhuri uye kuvarapa zvirwere zvepabonde kunyangwe paine umbo hwekuti vari kuita zvepabonde. Vaimbova mutevedzeri wegurukota rezveutano zvakare vari nhengo yekomiti Dr. Paul Chimedza vati zvirwere zvizhinji zvange zvisikowo panguva yakadzikwa mutemo uyu uye wave kufanira kuvandudzwa kuti hurumende ikwanise kurwisana nezvirwere zvavaiko mazuva ano.
Toti vana vanoda kubayiwa even zvana immunization zvinonetsa zviya kuti kana munhu ane mwana anokwanisa kuita utachiona hunotapukira kune vamwe vana. Hamuna mutemo uri kukwanisa kumumanikidza kuti asaita izvozvo. Anogona kuenda papublic akanospreada chirwere mai vake vachita handidi kuti arapwe.
Hatina kukwanisa kubata vapariri nyatwa kuti tizwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Muimbi anemukurumbira Thomas Mapfumo anoti achabatana nevamwe vana veZimbabwe vachanoratidzira mwedzi unouya kuNew York pachatanga musangano weUnited Nations uyo uri kutarisirwa kupindwawo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naThomas Mapfumo.
Kuda kuratidza kuti nyika dzese dziri pasi pano dzinotsigira iya inonzi democracy vaonekwa vachioneka kutitsigira vanhu vari kuvanzwa kuZimbabwe vanoda vari kukumbira rusununguko. Tiri kutaura nenyaya yehudictatorship vanhu havazvide izvozvo nezviri kuitika zvecorruption zvekuti mari iri kubiwa. Tingangotaura nemari iyo yatinoti hanzi 15 billion yakaendepi. 15 billion haisiyo mari yegaga. Isusu takanga tine mari dzedu dzakanga takaisa kumabuilding society dzaibva kumarecords dzataitengesa music yedu. Nevamwe vanouya nedzimari dzavo kumabhengi vakadaro vakavanokasinzi vanga vaine mari dzavo dzakawanda kumabhengi. Saka tichiisa kumabuilding society mari yakawanda. Yongoreka neyotaurwa unzi hakusina mari. Mari yafrozen. Ko ndiani anokwanisa mari kevanhu inofanirwa kudzoserwa kuvanhu kai? Mari iyo yakaenda ku. Tiri kutaura zve 15 billion. Ko iyi mari iyi yakanzi yafrozen wai? Yakaenda ku. Vanhu vanofanirwa kudzoserwa mari yavo because iyi mari dzavo dzavakanga vaseva. Iyi mhosva inopa vagono. Ivo vaive vaimbovanzi ndo gavhuna vereserve bank. Ndo vanoziva kwakaenda mari. Mari iyi yakatorwa naMugabe. Ndo vane mari yedu. Zvitoda mari yedu bheki.
Imi muchange muriko here kuNew York pachange pari kuitwa kuratidzira uku?
Ndinenge ndiriko.
Sevaimbi ndehapi mabasa amunenge muri kuita ikoko?
Aiwa, ndikuda kuti ndizoratidza vanhu kuti ndakamira nevanhu varombo, vanhu vari kushutika. Handisi kuda kuti kana kuti tiuye tizofara kana kuti uya kuzoimba. Harisi zuva rekuimba. Izuva rimwe rekuti tiri kutaura zvenhamo dzedu dziri kuitika kumusha. Vanhu ivava vanofanirwa kuonekwa vachibva. Havasi vanhu vevanhu. Haisi hurumende yevanhu iyi.
Muimbi anemukurumbira Thomas Mapfumo ari parunare kuOregon muno muAmerica naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Varimi vakawanda mudunhu reMashonaland West vanoti nzara icharamba yakapfunya chisero munyika kunyange mvura ikaturuka sezvo vasina mari yekutenga mbeu nefotereza. Varimi ava vanoti izvi zviri kukonzerwa nekusabhadharwa mari kana kubhadharwa mari shoma pazvirimwa zvavanenge vatengesa uye mari idzi hadzisi kubhadharwawo neboka reGrain Marketing Board kana kuti GMB pamwe nekutorerwa zvekurimisa nemakambani akanga avakweretesa mari dzavakatadza kubhadhara. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi wekumakonde vaClifford Kupeko vanoti vamwe varimi vachatadza kudzokera kuminda nekuda kwekutorerwa zvekurimisa nemakambani akanga akavakweretesa mari dzavakatadza kubhadhara.
Saka nekudhura kwemari kokuya kuya nedraught yaiya mafarmers aakundikana kudzosera mari. Kuti most of mafarmers vari kuitwa disempowered vachitengeserwa zvinhu, vachitengeserwa midziyo yekurimisa, matarakita, mapadza acho nemabhanga.
Boka rinomiririra varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU rinoti rakataura nevemakambani anotengesa mbeu nefotereza kuti vakweretese varimi zvekurimisa. Sachigaro weZFU vaAbdu Credit Nyati vanoti vakaita musangano nevose vane chekuita nekurima kuti vawane kuti vangayamure varimi nenzira dzakasiyana siyana dzinosanganisira kukweretesa mbeu nefotereza sezvo mabhangi asingadi ku pavarimi zvikwereti pasina chibatiso.
Tichitaura kudai tine musangano muHarare Agricultural Show. Tadana vanhu ivavo kubva mumafarmers, kubva vanogadzira fertilizer, vanogadzira mbeu. Tatoita musangano unobatanidza vanhu ava kuti pakutaura kuti torima sei vese vahwisise. Murimi ndiye anotanga shoko rokuti nhasi vewe ndakudarira kuti ndakutanga basa rangu rokugadzira munda. Ndivanani vanondibatsira vematrakta tiri pano ndisiwo kubatsira kuti murime vembe vanhu tinivanotinowane mbeu vefertilizer tiri pano toti oraiti.
Asi vamujeri vanoti makambani anobatsira varimi anotoita kuti varimi vashandire pasina sezvo vachizoda mari yakawandisa kana kuti interest kubva kuvarimi kana vakohwa.
Dambudziko nderekuti munhu anoyamurwa anenge achitotambudzika, saka wayamurwa wakohwa vakuda times too much.
Hurumende yakamboti varimi vashandise ma99 yelisi avo sezvibatiso kumabhanga, asi vanokweretesa mari vachiri vakatsika madziro vachiti vanogona kusungirira mari pagumbo rengwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Food Program iro riri pasi peUnited Nations rayambira kuti rinogona kumanikidzwa kumisa chirongwa chekupa chikafu kuvana vechikoro vanodarika 1.3 million kunyika dziri kumawirira pamwe nepakati peAfrica kana risina kuwana mari inosvika $48 million. Kunyange hazvo hurumende iri kuti kuratidzira kuri kuitwa munyika kupedzera hoko padehwe reshindi, zvino munyaya dzezveupfumi zvinonzi zviri kuratidza kuti zvichatoenda kumawere sezvo nyika dzakabuderera dzingabatsira kuti Zimbabwe ibve mumadhaka mairi dziri kuratidza kuti dzave kufunga kaviri nenyaya yekutyora kwekodzero dzevanhu. Mutoro wedu enhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Kuhurumende yeZANUPF mudzimo wakuparonda wati nhunzi dzikudye. Apo hurumende yange yoswedera pedyo nekunyorerana chibvumirano nenyika dzakabudirira kuti ibhadhare mari yemutero pazvikwereti kana kuti maareas anopfuura bhiriyoni imwe chete munyika mabva matanga kuita kusagadzikana nekuratidzira. Pane kugadzirisa chapa kuti musoro uteme, hurumende iri kupomerwa mhosva yekutumira mapurisa kunorwa vanhu, izvo zvasiya vanopa mari ava vasina mate mukanwa. Nyika dzinofanira kunge dzichibatsira dzakaita seAmerica, Britain neFrance dzinoti hadzisi kufara nekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende, dzichiti kudyidzana neZimbabwe kunouya chete kana yarega kutonga nedemo. Asi pane kuti hurumende itaure nenyika idzi, inonzi iri kutodya magaka mambishi ichiti nyika dzakaita seAmerica neFrance ndidzo dziri kuita zvatinhaidzirwe dzichipesvedzera vanhu kuti varatidzire. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadeva mavhinga vanoti havashamiswe nedanho rotorwa nenyika dzekunze rekuramba kubatsira Zimbabwe kubhadhara chikwereti chayo.
Mhirizhonga iri kuitika muZimbabwe iri kuzviringa zvachose chiono chevari kunze maringe nezveupfumi kana kuvabatsira pakupedza zvikwereti zvine nyika. Saka zvinovhiringidza zvachose mukana wenyika kuti ivandudze zveupfumi ikwanise kuita humwe ukama hutsva nevari kunze.
Chimwe chiri kunetsa panyaya yekusagadzikana kuri munyika inyaya yekuti vekunze vanoda kutanga mabhizimisi havauye kana munyika musina kugadzikana. Muteedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vaKalisto Jokonya vanoti kusagadzikana kuri munyika hakuna kunakira vemabhizimisi.
Kutaura chokwadi panyaya yemabhizimisi hazi zvinhu zvinokurudzirwa uye zvatakachitarisira kuti zvinhu zvatingapinda nazvo mukati tingasanganidzana nazvo. Zvinokanganisa ikonomi yanga isina kutogombera zvakanaka. Saka handi zvinhu zvatingati chokurudzira izvozvo. Isusu savanhu vemabhizimisi tinoda kuti vanhu, tinoda kuti nyika nevanotonga vagare pasi vataurirane vagadzire nzira dzinokuti zvifambe nenzira yakarurama.
Nyaya yeZimbabwe inengewo yave kuti mwana acha dumbu mai vacha musana. South Africa yakakwidzawo nyaya yekunetsana kwayo neZimbabwe kuSADC zvichitevera kudzikwa kwemutemo weStatutory Instrument 164 wa2016. Mutemo uyu unorambidza kupinda munyika zvinhu zvinobva kunyika dzakaita seSouth Africa, Zambia nedzimwe dzakapoteredza. Kurukota runa nezvemabhizimisi vaMike Bima vanoti vakadzika mutemo uyu kuti vadzivirirewo vemabhizimisi emunyika.
Tirikutaura kuti hakuna cooking oil yakazara iri kutoiexportwa. Tirikutotengesa kunze, zvinotaura kuti imwe ichipinda kuti zviitedze. Nhasi motambura mochema futi muchiti vana vedu hamuna mabasa, imi muchinotenga mafuta ekuSouth Africa, iyo mafuta munawo muno.
Asi South Africa inoti uku kuchikora zvibvumirano zveSADC neCOMESA zvinoita kuti nyika dzitengeserane pasina zvimhinga mpinyi. Vaimbova gurukota rezveupfumi vari mutungamiri webato rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti Statutory Instrument iyi kupedza nguva kuti yanzouneriva.
Haudaro kana kuti chirimo muno mahamuna. Protectionism haisenze. Zvatinofanira kuita ndo zvandakaita nguva yeGNU. Tinosupporta local industry nekuipa mari nekuipa ma rebates kana yakuimporta ma raw materials. Tochiti kune local industries producers zviri quality zvinokombita ne zvikunze uku.
Musangano pakati peZimbabwe neBoard ya IMF waifanira kuitwa mwedzi unouya kana Zimbabwe yakwanisa kubhadhara zvikwereti zvayo, asi zvinenge zvakona nganga murapwa achida. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tinokutambirai watereri muchirongwa chedu pindai mudariro chetinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nas muchirongwa chedu tina amai Mainara Busha, asi wachizikanwa nokuti amai Sitole. Mai Sitole wanoimba nziyo dzechitendero. Makadi amai Sitole?
Tiripo edu makadiyo.
Makatanga sei kuimba naye amai Sitole?
Ndaingonyora masongi ndiri muchechi, saka ndakakurudzirwa zvakanyanya nemunhu waMwari pasta vedu vanonzi Pasta Mutaita. Ndinoona matadhi paWedi Ministry tinamatira tiri muchegutu.
Mune damba refu idzva rinonzi?
Inonzi Nguva yaMwari.
Makaimba kuti Nguva yaMwari zvaireveiko?
Hakuna munhu aikwanisa kundibatsira panguva yandaida kubatsirwa kuti ndibudise mhanzi iyoyi. Saka ndinongotenda Mwari kuti Mwari kana vada kuti chinhu chimwe nechimwe chiitike mukati meupenyu hwako, hakuna anodzii.
Ko, tiimbirewo kabichani.
Pindai nezuo yei rakamanikana nekuti zuo rakapara.
Nguva yaMwari ndinomirira.
Maita nyine kuenesu Mai Sitole.
Tinotenda nemiwo.
Ava vanga vari Mai Sitole. Ini ndini Chioneso Jani. Pachirongwa pindai mudariro.
Iwe mirira nguva yaMwari. Usava nekuchiva zvevamwe. Mirira. Iwe mirira nguva yaMwari.
Muchirongwa cheLive Talk cheThe Connection na 8 o'clock tirikutarisa nyaya yekuratidzira munyika yose kuchitungamirwa nevechidiki, pamwewo nemashoko anonzi akataurwa nevechidiki veZANU PF ekuti vachaona kuti vari kutungamira kuratidzira uku vatorerwa matano. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp, namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano reHuman Rights Watch rokurudzira SADC kuti itore matanho akasimba mukuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa nenyika gumi neshanu dziri mugungano iri. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanosangana neutungamiri hwesangano revakarwa hunde yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vachizeya matambudziko akatarisana nenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiya mina Chris Gande.